Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika yeAlgeria. Ukama pakudyidzana pakati peAmerica neAlgeria wakatanga muna 1795 apo vaHassan Basho Dey vaitungamira yainzi Deylik Algiers vakanyorerana chibvumirano cherunyararo nemutungamiri wekutanga wenyika yeAmerica vaGeorge Washington. Kubva panguva iyi Algeria neAmerica dzakanyorerana zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi nemagariro. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avo vakashanyira kuAlgeria mwedzi wapera vakazeya nenyika iyi kukosha kwakaita nyaya dzekudzivirirwa kwenyika nekudzikama kwezvinhu mudunhu iri kuburikidza nekurwisa vanopfurikidza mwero. VaBlinken vakarumbidza Algeria neunyanzvi hwekurwisa vanopfurikidza mwero uye kubatsira vavakidzani vayo nezvekudya nekuunza kudzikama mudunhu reSahel ichiuyawo nemazano anobva muAfrica ekugadzirisa matambudziko anosangana nedzimwe nyika dziri muAfrica. Pakusagadzikana kwezvinhu kuLibya, vaBlinken vanoti Algeria izwi rakakosha pakuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iyi. Algeria yakabudawo nezvibvumirano zvakawanda zvekuedza kupedza kurwisana muMali zvinonzi Algiers Accords. Nyika yeAlgeria iri kurumbidzwawo nekuchengetedza zvinhu zvakakosha mutsika dzevanhu kana kuti cultural sites izvo zvave kupambwa nevanopfurikidza mwero kuti vazvitengese vachitenga zvombo zvehondo. Gore rapera America yakabatana neAlgeria nedzihurumende nenyanzvi dzekuLibya, Tunisia neEgypt mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvinhu zvakakosha munorondo netsika dzenyika hazviputswe uye kuti vanenge vaita izvi vasungwe. VaBlinken vakaudzawo vatungamiri venyika yeAlgeria kuti zvakakosha kuti varemekedze zvitendero zvose uye kusambunyikidzawo vanhu sezvo iri kodzero yevanhu yekutaurawo maonero avo pazvinhu zvakasiyana-siyana. Makambani akawanda emuAmerica anonziwo ari kubvunza nezvekuda kunotanga mabhizimisi muAlgeria uye makambani ari munyika iyi kare ari kunziwo ari kuwandisa vanhu mabasa kuvadzidzisa zveunyanzvi hwepamusoro-soro uye kubatsirawo munyaya dzekudyidzana kwemarudzi akasiyana. America neAlgeria dzakashandawo dzose kurwisa chirwere cheCovid-19. America yakapa Algeria nhomba dzinosvika zviuru mazana makumi matanhatu kana kuti 600,000 uye mibhedha yemuzvipatara makumi matanhatu nemishanu yemhando yepamusoro-soro. America inoti iri kutarisira kuramba ichidyidzana neAlgeria mune ramangwana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAlgeria uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.